Mount Zion is
Aiwa kuda kuona mukaona ndichimanya nezingoro kutsvaga kuda kuona chunguze hofu aiwa kuda kuona mukaona ndichimanya nezingoro kutsvaga kuda kuona makaronga toda kurarama chakaronga toda upenyu panenge chiyangwa tomuka makusendi nechinangwa ene ndavauza Timana nakumbo batika, simbara mwari andina kumbo kundika Vaindise kanzi yakarasika, pana kuziva chato putika Nasu nondo explainer, makitara ya nichi maintainer Nasu nondo wataurira, ndichava utza chokwa dino wa imbira Pana, chungu zebofu, haiwa kuda kuona Mukaona ndichi manya, nezingoro kutsvaga kuda kuona
Dance in the better, skins is a dog.